very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, May the 18th, 2019. And this is Live Talk. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tunga Milinkomo.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about the announcement by the Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company that it is now managing power shortfall through load shedding.
We are also talking about the current fuel shortages around the country, although Energy Minister Joram Gumbo has assured the nation that things are normalizing following the maturing of letters of credit worth $50 million, which allowed for the payment of over 70 million liters of diesel and petrol currently being delivered to service stations across Zimbabwe.
The power utility company says it has effected load shedding to consumers around the country within the morning and evening peak periods of 5 a.m. to 10 a.m. and 5 p.m. to 10 p.m. respectively.
But consumers are not happy with the new arrangement, arguing that they would have bought a month's worth of electricity through the prepayment arrangement only to be deprived through load shedding.
What do you think about this?
Yebo chonga iyo umbuzo omkhulu esiwubuzayo lamhlanje kini balaleli emakhaya. Kuhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona uhlelo osolwethu lwenguhulumende olokuvalela lina balaleli lina bahlali beZimbabwe amandla kagetsi ngoba uhulumende uthi yena isitishi se-Kariba Power Station lapho aphehla khona amandla kagetsi amaningi sokulokusilela kwamanzi njengoba likwazi nje kubana izulu kalinanga ngemfanelo lonyaka. Ngokunjalo uhulumende usebhekane lokusilela kwamagetsi okukhulu yikho ke esesithi hayi ukuze siqhubekele phambili njengelizwe kumele silivalele amandla kagetsi ngelanga asevalwa for 10 hours. Kuqala ekuseni ngo 5 o'clock bayawavala khaxa baze bayawavula ngo 10 o'clock ekuseni ngokutsho kwezesa baphinde bawavale njalo ngo 5 p.m. ntambama baze bayawavula sokusiya phakathi kwamabili ebusuku ngo 10 o'clock 10 p.m. ebusuku njalo abantu abanengi balokukhonona okukhulu bathukuthele ngoba bathi lokho kuzaphazamisa kakhulu inhlelo zabo kungaba imisebenzi ngoba lanxa ubaba uGumbo umphathintambo obona ngezamagezi lokutholakala kwamafutha ezimota uJoram Gumbo esithi abamankampani kabasoze baphazamiseke. Abanengi bathi kayisilo qiniso lelo ngokunjalo amankampani amanengi azaphatheka kube azawavalelwa lawo amagetsi asuke abe lenkinga yokusebenza okuyinto ebikwa izaphazamisa njalo umnotho welizwe. Umbuzo omkhulu esiwubuzayo kini balaleli ngothi kambe ukuvalwa kwamagetsi lokhu ukuliphatha njani njengoba siyakwazi ukuthi sokuqalisile kuqale ngeviki edluleyo njalo kuqhubekile njalo namuhla kuyiwa phambili kukhangelelwe ukuqhubeka okwesikhathi eside. Yilo udaba esingalo lamhlanje jonga
ungu mthungameli. Nasi tiri kutarisa nyaya yaziviswa nekampani yemagetsi inonzi Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company yekuti vaisa urongwa hweload shedding kumbodzimwa kwemagetsi hanzi kuseni na 5 a.m. kusvika na 10 a.m. vanombodzima magetsi maawa mashanu ayo kozoti kubva na 5 dzemanheru kusvika na 10 dzeusiku vodzima zvakare magetsi mamwe maawa mashanu zvichireva kuti pazuva munogona kurasikirwa nemagetsi kwemaawa anokwana kuita gumi kunyange ivo vari kuti zvinogona kusafamba saizvozvo zvinogona kunge maawa ari kudzimwa magetsi ari mashoma asi vatiwo maawa anodzimwa magetsi anogona kuwanda kupfuura gumi iwayo nenyaya yekuti zvinhu zvine zvakamira sei nekuwanikwa kwemagetsi. Dambudziko riri kutaurwa nekambani yezesa iri kuti rakonzera kuti magetsi anga achizodzimwa kana kuti vaite urongwa hweload shedding hanzi kuderera kwemvura kuno gaiwa magetsi kugwenyaro kariba hanzi mvura ya dzikira zvisingaiti kwete zvakare kuchi kuno gaiwo magetsi kuwange anogaiwa nemarasha hanzi kune dambudziko zvakare rekuti marasha acho anenge asanyatsowanika zvakanaka uyewo mishina iriko ikoko inenge yati sakare zvekuti haichakwanisa kufambidzana nenguva pamwechete nekuti ari kutengwa kubva kwenyika kunze kwenyika tinonzwa kuti vari kutenga magetsi kuMozambique vanenge vari kuti ari kupinda mashoma ndo zvakavimbiswa kana zvavimbiswa negurukota rezvemhando dzemoto vajora mugumbo kuti zviri kugadziriswa vati kune makambani anokwana kuita 34 kana 34 akapiwa maresidensi rekuti ekuti anga achipa nyika magetsi esola kana kuti ezuva anobva muzuva hanzi kune makambani iwayo asi zvinogona kuti nonokei nekutiwo anenge achishandawo nemaya makambani ekunze kuti vange vachiwaniswa zvavanoda kuti vange vachipa magetsi munyika pamubvunzo wekuti magetsi angagadzirika zvariini kana kuti zvinhu zvingagadzikana riini munyaya dzemagetsi vagumbo vanenge vatopa kuma2022 uko kuti pane papera kugadzirwa maprojects ari kuhange hanzi 7 ne8 ari kugadzirwa ikoko ndopavanotarisira kuitawo nyaya yekushayikwa kwemafuta ekufambisa edzimotokari vari kuti pane urongwa hwevanoti maletter of credits anoshandiswa mukutenga mafuta kunze kwenyika vari kuti anenge aibva saka zvaakuita kuti nyika inge ichikwanisa kuwana mafuta hanzi kune mari iri worth $50 million yanga iri maletter of credits iwayo yaibva iri kupinza munyika mafuta anodarika 70 million liters zvinoreva kuti nyika inenge ichiwanawo mafuta ndofunga kwemasvondo mairi matatu vachitaurawo zvinhu zvinobva zvazogadzirika nekuti zvigamba zvinenge zvichiramba zvichinamwa kana kutobva pasonwa muchira mutsva nekuti zvinhu zvinenge zvichienda zvichinormaliza hanzi zvinganonoka hazvo kuti nakei asi vataurai kuti vaakurara hope dzerugare nenyaya yemagetsi yefuel kutaridza kuti vaane chivimbo nekuti aiwa zvinhu zvaakunaka munyika asi mubvunzo ndewekuti imi muri on the ground muri kuona zvichinaka here ndizvozvakamutungamiri
hongo ndizvozvo jonga and we are now joined by our first guest that's Mr. Ambrose Svindi of the Bulawayo Progressive Residents Association Mr. Svindi good evening and welcome
Thank you. Good evening, Mr. Nkomo. Good evening, my friend, Jonga, and a good evening, listeners.
Thank you so much, Mr. Svindi.
Let's dive in, Mr. Svindi. How is the situation in Bulawayo?
Well, the situation in Bulawayo is very bad. If we're just walking around the town, we'll find that wherever there is fuel, I talk about the fuel first, wherever there is fuel, there are very long queues. And the challenge is that people were a bit relaxed and were hoping for the best since the Honorable Minister last week on Friday had promised the nation that in the next 2 or 3 days we'll be having a lot of fuel in filling stations. But the truth of the matter as we speak now is that which has been promised is not chosen. And as we speak, you'll find that even after this very evening, at night, as we are speaking, people are still queuing, trying to get some fuel. And it's really frustrating a lot of people. And as such, even business persons are so much frustrated. You'll find that you'll see these big lorries, buses, queuing. And some of these lorries are supposed to be on business, ferrying goods from point A to point B, but they are queuing there. And to us, that this move is unproduction. And they bring down the economy, which is already bleeding. When you are looking at buses, there are people who have got programs who need to travel from point A to point B, but all those who are grounded, because those buses are still in the queue. The situation is so bad.
Vasvindi regai ndikukanda mubvunzo hamene kuti makasununga here kutaura neshona kana kuti ndokuluma. Zaita kuti hanzi mwana atsva kudumbu amai vatsva kumusana mina sidevele sami is limited
okay
no problem you know there are some people who are saying that the fuel crisis is over exaggerated because as the minister mentioned earlier that some people they may have half full tanks but they still need to top up. What do you say about this? Is this the cause of the fuel shortage or is definitely there is no fuel?
Well, the truth of the matter, Mr. is that there is no fuel. The issue of saying that people always want to top up, not these days. You people used to do that before the fuel price went up. But now the fuel prices are so high that even if people are queuing, somebody is prepared to go in queue for hours, say 3-4 hours, but still it just gets there with just a few dollars. He just puts what he is able to do and doesn't even fill up the tank. In the next 2-3 days, he'll be looking for fuel. But during those days, it was different because whenever you got the chance, you were prepared to fill because the price was down. So it's not correct to say that the issue of the fuel queues or shortages is exaggerated. It's really, as I can say it. You'll find that some people really leaving their cars somewhere running with these jerrycans because it can't even move from his house or from his workplace to the filling station. The issue of the fuel challenge is real. And mind you, we've got these commuter-owned buses. We need fuel on every hour, to say the least. And they spend a lot of their time queuing. By so doing, they're losing business. It's a fact. And whenever they queue, they don't have much money. They don't even fill their tanks. After a day, they want to go back to the queue. That's the challenge we're facing in Zimbabwe. And this is not helping the economy in any way, because as we speak now, already our economy is beating. And in this situation, I foresee us getting into a worse situation than where we are at the present moment.
Mm. Thank you so much, Mr. Sweedy. Please do stay on the line. And Tungamili, we have Mr. Masimba Kuchera on the line. You can greet him.
Masimba Kuchera is an economic analyst. Mr. Kuchera, good evening and welcome.
Good evening. How are you?
I was Sekuru Ali, right?
Nice. Skangelu taba lwa magetsi lapha kuchera ukona ngapho eHarare ngiyazi liphatheke kabi kodwa ungasitshela ukubana luliphazamisa kanjani udaba lokusilela kwamagetsi lolu njengezakhamizi
njengezakhamizi asila schedule eqondileyo e-official evela ku-U_S ukuthi amagetsi ayabe engekho sikhathi sizwane. So kuyukuthi uthenge into zakho wazifake efrijini, ingaba ngamafrizithi, ingaba yinyama, ezikhathini eziningi ziyabe sezibolile ngoba amagetsi ayahaba for a day or for maybe 12-15 hours. That's one issue ephazamisa abantu makhaza. Second issue ngeyokuthi abantu abalama business abo abancane abobhabha labobani abalama business abo abancane abaphekayo and so on labo bayaphazanyiswa ngoba baya bengakwazi ukuthi amagetsi azabuya sikhathi bani and i-business lawo bayafosa ukuthi bathenge ama-generator kumbe bathenge ifuel engikhoyo ukuze i-business lihambe. So kubanga ukuthi intengo ikhwele ngoba ukusilela kwamagetsi sokushitsho ukuthi abantu sedinga amanye esingathi ngama-alternatives eziningi indlela ezokuthi ama-business aqhubekele phambili. So intengo iyagcina ikhwela kuzakhamizi bese sibhadalele imali eziningi ukwedlula ebekumele sizibhadale.
Kudaba lwama-alternatives khonapho ungaba le generator nxa amagetsi engekho kodwa kusuke kube nzima njalo ngoba lamafutha ezimota o-diesel labo-petrol abasetshenziswayo kuma-generator lawa ayasilela lawo mafutha.
Njengoba ngijilo ukuthi i-generator lingaba khona sibili kodwa ukuthi ukuze uzuze amafutha angikhona ukuthi ufake ku-generator iyabe into enzima kakhulu indwendwe zangikhona zinde kakhulu ukuthi nxa kuyukuthi small business ophila ngama-small profit quick returns esawafundayo ku-commerce kuform 1, form 2 ngesikhathini ezedlula laphana uza khumbula ukuthi isikhathi nxa ungekho uzama ukubamba izinto laphana i-business yenxenye leyo belingahambi. So uyazinika udubo olokuthi abantu isikhathi sabo esokuba productive siphelela kuma-cues lawana athiyetshiyeneyo awe-fuel awe ukuswelakala kwamagesi nokunye okuphazamisa ukuqhubeka kwe-economy ngendlela esiyikhangele ukuthi ingahamba ngayo.
Siyabonga kakhulu baba. We have a listener, Mr. Masuku.
Lo Masuku ecingweni. Kunjani Masuku?
Hayi, mnankahle baba, kunjani?
Hayi, siyaphila. Osixhuma ungaphi kwendawo?
Lapha ngisenkabazo eGweru.
Liphatha njani ukusilela kwamagetsi khona ngapho? Kumbe lisesikhosini kahambi?
Hey, le nto vele kayisakhulunywa ngangayo, sesijwayele khona kule langa elilodwa mpela.
Yebo kithi.
Asazi ukuthi mhlawumbe kuzosifikisa ngaphi, ngoba into le selula idubo likhulu kakhulu.
Manje udubo luyajayeleka yini Masuku?
Ungayekela ukujayela udubo lapha, ngiyathemba ngabe kathesi bafowethu angisela muntu elingani ngiyakhuluma naye ngoba vele abantu bonke sendiwe kwenezinzima kakhulu. Akulagesi, akulamafutha ezimota, kodwa uyazi ukuthi sesingani vele sesijwayele.
Ungalujwayela phela ugcina ubona impilo isinormal, uphila nje, you know, barely surviving ungelalutho. Ugcina uzuthola hayi sokuyimpilo yansuku zonke, sokunormal nje, akusekho obona ukuthi mhlawumbe kudinga ukutshintsha.
Sazi ukuthi ungajwayela, uhambe ungelazicathulo futhi. Ngawusori isikhathilo soneso uyakina susikhotha lapho uyakusithenge khona futhi ngoba vele sekuyinto engashethe enyawo njalo. Ngoba ngawutshela ukuthi ukuzitholisiwe lapho ekhaya la, mhlawumbe kuyakuthathela iminyaka emithathu, uyalala elayinini uvuke sufika ukuthi mhlawumbe kuwasuzafika. Sithole ukuthi sazisithi ngele phelile ipetrol sithelile sizaye kuye kwelinye igaraji. Manje into esingimangalisa kathesi nanku-ke siyabona ukuthi wakhona ukugesi akekho. Right. Ama-generator azaqalisa ukujima kathesi, izitolo ezinkulu zinama-generator, inkana kade zama-generator. Kathi manje amafutha akhona ayabezevelela kuthi angaba khona ukuthi sezasilela kuwesi kanti ezakuo.
Hayi, siyabonga Masuku ngokungena kuhlelo.
Hayi, nami ngiyabonga.
Anzi nava Masuku ha namota ijera. Anzi namota ijera. Ameno ino jairi kenge.
Anzi ayi jairi kenge. Namore gaiti muzo kuna wa Joani variparu nare kuti namo ino jairi kenge. Magadi baba.
Lino fara amka na magadi no.
Ndiri mpenyu zita mati ndiani?
Ndi Joani.
Joani. Muri kupi wa Joani?
Ndiri kwa mtari.
Mtari. Anzi na mama Suku hayo watashi jaira namu ya jairika ya minu kutumunoti.
Namu ya jairika za chose. Namu ya jairika za chose. Mkatari sa nini zira rangu za nchiri mwano ichibiki za nchiri ndine 30 years. Patu kushika pari jina nisa tu nda ashando basara kutu nika ashando ndaka ito uchikoro ndika pasao patu kina nasa nda ashando basara kutu ndo ziwo pisli. Nogo ziwa uzo ngu fuzira wa mwonde ni chikuru koza ndo za nungwe kushika parizi. Saka anigambo di mdingati za jaira na amu nguda kwa izo zezo ngutu shupika zinga ite.
Ndisho uzo. Saka mnoti ine mata mzugatiru kurukura ya kushaikwa kwe mafuta edzi motokari kushaikwa kwe magetsi tanzuka load shedding.
Ni nchatungu kumbira nizo ngoti wa kurunga wata urinani. Tuone tokutangira. Nekuti mukambotarisa takambongeita nzwi tapiwa mabhazi kuno kwamutare pane mabhazi atakambopiwa aya akambofamba inzi zupuko zupuko. Pakutanga aifamba zvakanaka mabhazi aya bati pari zvino kwandiri kuno kabhazi racho rakufamba kahwani zvokutoti vemakombi vaya vadzoka futi vabva vakwidza mari dzavo dzemakombi. Saka kushupika kwacho hakutiri. runga murungu wone izi watu ya watu wone simba yuma kumbiwa ya wawe jira mari bazi raja rumbu jira kafarugu na kuita 4-5 days kusina bazi tu pangupati chato sara kutu fambani tsoku uwezi mari bazi zaka wanti sati chuzupanisi
asika mkoma Johani kutawurira na kuripo kakudara antisipani ma mapata arukulita dialogue yirikuto nzirikulo nishuka msoa 17 mwezuno
Deus kabudi rira, chandru unyanyo chimera Deus kabudi rira sema taurano aruzi aziru kitu kuto uti posha ya chinombuda pakasha ya chinombuda andoguro uti namo ya ya manji yuraba ichende rambiye hata chuzi tinetari sire kuti pamuzisha indo one pangu to ono ope kutangiro oto fara oto wane zimbabu pati ngawa wirani kuko zima siri uwe susu kuno uza hata nita mkuma jonga kana ziru kubuda
ndi zozo
Aiwa
tanzwa muchitaura ndofunga wewe vamwe wacho muri kukurudzira kuti vataurirane vanowana wano waudzwa kuti aiwa hanzi namukoma Johani vari kwamutare taurirane zvinhu zvinake asi kazhinji panenge pachirwa nzou uswa ndohunotsokodzerwa ndozviri kuitika kuvana veZimbabwe matambudziko iwayo kusvikawo paita national dialogue yamuri kutaura iyoyo vanhu vanomboramba vachishupika thank you so much mukoma Johani
Aiwa ndokutenda emukoma Jonga.
Thank you so much. Ntunga emukoma Johani calling from Mutare. He says things are tough, but the way out of this is only national dialogue. And already there is national dialogue. There is a date has been already set, the 17th of May for the launch of the national dialogue. But for many people, they think that that dialogue without the MDC led by Advocate Nelson Chamisa is not dialogue. I think that is what also Mkoma Johani is thinking of.
And Nevamo is 0+0.
Yes. Dragaoma. They can join us by calling us right now on 001-202-619-2077. And we are also on WhatsApp 001-202-465-0318. And you can also find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and at www.voindewele.com.
It's 23 minutes past 8 o'clock in Zimbabwe, and here in Washington, it's 28 minutes past 2 o'clock. In the afternoon and tonight, we are talking about power outages that started last week and the shortage of fuel, which has been ongoing for quite some time now. And on the program tonight, we have Masimba Kuchera, an economist, as well as Mr. Ambrose Sibindi of the Bulawayo Progressive Residents Association. Coming back to you, Mr. Sibindi, umbigo ovele kuzesa sponile bekwayisa izakhamizi ukubana lisebenzise amagesi ngonanzelelo lingadlalisi kakhulu. Bathi bona domestic geysers, swimming pool pumps, jacuzzis, and other related equipment should be switched off at peak times for more areas to have power. Kutaba lama geysers lapha ekucitsheni amandla kagetsi. Ungathini kakhulu sikhangela ukubana kuyabe sokumele ligeze ngamanzi aqandayo. Eganti isikhathi somqando kulamakhaza isikhathi sokuqanda
ngiyabonga kungabili ngomo ilihlupho esiba lalo eZimbabwe sihlala sikhuluma ngalo ukuthi izinto eZimbabwe azimanga kuhle kodwa silabantu kumbe sohulumende ongavumiyo ukuthi athi ukuthi into azimanga kuhle ungananzelela izikhathi ezibaliswayo abatsho ukuthi ngaleso sikhathi amandla kumbe amagesi azabe engekho yizo kanye izikhathi lapho umuntu owadinga khona kakhulu so badinga indlela ezijeneyo abantu fanele bapheke lophekileyo asibazi ukudla okuqandayo ngoba abezempilakahle futhi bathi ukudla kudle kukhudumala kufanele kukhudunyezwe izikhathi futhi zenezwa abantu bevele emsebenzini kumbe sokufanele bavuke baye emsebenzini, izikhathi abantu okufanele bavuke bageze kugezela abantwana besikolo, abanye abantwana abancane abasemacresh, abanye abasemaprimary. And sinanzela isikhathi esikanje vele sikhuma isikhathi somqando ukuthi kuba nzima ukuthi umuntu ageze amazaqandayo. So kusitsho ukuthi abantu sokuzabe sezozanza ngamandla ukuthi bageze ngamanzi aqandayo. Sinengozi yokuthi abantwana abancane egeza amanzi aqandayo sephumesa isikolo usengahlaselwa imikhuhlane etshiyeneyo, konke leyo flu, umntwana abe asayenza kuhle esikolo. Njalo vele khonokho kuyasithathela amalungelo ethu njengabantu, ngoba impilo esiyipilayo kufanele ngiyiplani ngifisa ukuphila, so abantu bami baphathe so ngingethekele kanje empilweni yami. Kodwa nxa ngenxa yokuthi silayo izesi sesihlile ukuthi singamagesi esingenele empilweni zabantu, isitshela abantu ukuthi iphila ngale ndlela phila ngale ndlela, nohulumende la ubukele kenzi lutho phela sengakhohlwa ukuthi indaba yaseyo indaba yokuqala wayekwenzakala ngale muva waba le shedding isibuyile futhi lokhu iphindaphinde. Kulushupho olukanti ikungani uhulumende engavumi le ndlela ezibambekayo zokuthi ushupho lwamagesi lulungisiswe ukwenzela ukuthi ngaze kuthiwa amanzi ayehlile ngale Caribe kube lo plan B, ngoba phela kathe siyakwazi uhulumende yethu ubhizi uyamzwa kuthiwa bahambile climate change conference, bahambile emdlalweni ye-climate change. Kufanele bakwazi ukuthi into lezi zonto amazakuya phansi e-climate change abahlale bekhuluma ngayo behambe besiyangena izifundo ezijiyeneyo bengena imihlangano etshiyeneyo kuzenzakala. So umbuzo ukuthi yo uhulumende benzeni ngokunjalo kukhanya benzi lutho. Yikho abantu beZimbabwe bengathi bayakhonona ukuthi balo hulumende ongananzeleliyo esingathi thina kahlelekanga kalanihlelo ezingamela ingozi yokuthi ngasokunjenzeni. So ke iqiniso elikhona yikuthi abantu beZimbabwe kathesi siphakathi kosipho olukhulu, and ngalokho ukuthi kuzahamba amagesi lokho sitho kuzaafekta impilo. Njalo silabantwana abafundayo okufanele babhala ama-homework bevele ezikolo, vele zikhathi ezivalisiwe kufanele babhala ama-homework. Omuntu engathi yeo abavuke ebusuku baba ngama-12 ukuba bavale, kodwa ungananzela silabantwana abaseprimary okufanele enze ihomework masinya lale masinya ngenxa yokuthi angumntwana omncane kakabi kuyabaafekta abantwana khona kwa labona abasesekondari abanye kufanele o-form 1 form 2 enza ama-homework masinya, umuntu ayelala aphumule avuke evuke esesikolo, konke lokhu kuyaba-afekta ngoba amagesi abe engekho. Ekuphetheni komnyaka abantwana basenze kuhle sokuthiwa abantwana benzanga kuhle, kanti kuyimbangela yakhona ukuthi abantwana banikwa ngamathuba amahle ngokuthathelwa amagesi ukuthi baqhubeke bebale izifundo zabo benza ama-homework ngesikhathi esihle.
Siyabonga mnumzana Sibindi, qhubeka ubambile.
Thank you so much. Ntungamirire katibonzwa kuti vateereri vanyora paFacebook yeshona vari kuti hanzi namukoma Justice Janga hanzi vatadza kupedza urombo vakutofunga kupedza varombo vacho. Then Richard Moyo, ndofunga ndimufundisi Richard Moyo, hanzi zveshuwa nhamo yaberekerwa muZimbabwe nokuti kuona magetsi achishayikwa zuva nezuva kwe 8 hours pazuva zvinotevedzera kuuraya nyika, uye vanoashandisa kuita business navo zvatovaomera, uye kuona basa rava kutoparara kuvazhinji, makambani asara ava kutovhara zveshuwa Zimbabwe yafa, uye mafuta emota akwira haawanikwi, uye vazhinji zvavaomera. Kuita mukoma Justice Janga ndio vanyora zvakare kechipiri, hanzi huori ndo vauraya nyika yezvino, mafuta akazara mumukoto. Vari kutaura pa black market hanzi fuel izere. Kwoita Discipline Johnson Madanire hanzi hurumende ngaibvise RTGS, uye vanodaidzira zvirango vaya ngavaende kuAmerica vandoti zvirango zviya zvotambudzawo nesu, saka bvisai. Ndo zvabva kune vamwe vateereri. Tombonzwa kuna vakuchera taona vevezesa kana Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company vari kutaurayo kuti nyaya yekudzisa mvura yekuti vakuchera vanoti handigeze inotonhora, hanzi magiza ayo zvenyu zvekuswima swimming pool, mombodzima majakuzi modzima nemimwe zvimwe zvakadaro zvinoshandisa magetsi nguva idzo dzekunge magetsi achidzimwa kubva na 5 kusvika na 10 dzemangwanani, kubvawo 5 manheru kusvika na 10 manheru. Hanzi dzima izvi zvakaita saizvozvi idanho ramungaona richishanda here? Tanzwawo zvakare minista vachikurudzirawo nyaya dzesolarites. Vamwe vanoti zvinhu zvakaita semagiza nezvimwe zvakadaro zvinogona kushanda muchiisa masola. Zvinhu zvamungataura pamusoro pazve?
Dambudziko ratinaro mukomajonga ndere kuti tine hurumende inowanza kuda kutuza zvekuita asi singade inowanza kuda kutuza zvatisingafaniri kuita asi isingafaniri isingade kutuza zvekuita hurumende yakatomomuka ikati chirongwa ikati taakuda kuisa mari kuti tichikutorerai magiza enyu emagetsi tikubatsirai kuti mutenge esola chirongwa ichocho tikatibvunza kuti takaenda kupi vanokatanga kukakamira nawiri ipo ndeyekuti kubva na 5 kusvika na 10 ndopanomuka vana vedu vasikuru venyu mukoma sekuru Tonga vachienda kuchikoro vana veprimary kuti ngavatiti ngavasageza mvura inotorora nguva yechando inei taakuvakwezera zvirwere zvakafanana neflu nezvimwewo zvirwere zvinotozoita tiburitse imwe mari yakawanda kuti vaende kuchipatara kunorapwa ndonguva futi yekuti kana takadzima magetsi nguva iyoyo ndonguva inoitwawo homework nevana zvikuru sei kuma 5-6 iko zvino vana vatoenda kunorara ndosaka musiri kunzwa ruzha apanapo inhau yekuti nguva dzavo dzekuvata dzadini dzakwana asi kana pasina magetsi manje pane nyaya dzehomework dzinenge dziripo saka isusu tinofanira kuita kuti hurumende iite zvinhu zvainenge ipedze zvinhu zvainenge yavambana nazvo yanga ine zano rakanaka rekuti ngatidini ngatibvise magiza aya emagetsi tiise esola asi nyaya dzinoenderera mberi iko zvinova kuti dzimai dambudziko ratinaro nderekuti hatina kuziva vhiki rapera kuti kunyatsa kunge kusina mvura yakakwana tikarangarira kunana February March vanhu vekaribha ranazambezi rekosori vakaonwara vakati mvura yedu haisi kuzokwana asi takatadza kuronga zvinhu zvakanaka kuti tinge tizivisa vanhu nenguva kuti ndo zviri kuitika tajaira kutuma vanhu mukuronga kwedu dai hurumende yedu yanga ikatirongekei chero pacyclone paipai takaziva vamwe vanoverenga mapepanhau kuti kuchauya cyclone asi hurumende yaitoita sekushamisika isvoita kunge tarohwa neshamuna mwari asi nyaya iripo tataire kuti vakaziva vakapfimbika information vakafunda information vakasada kupa vanhu nhau iripo taitaende kuti hurumende inofanira kuimprova communication pakati payo nevanhu ichivazivisa zvinhu zvinenge zvichiitika dai zvese yakatanga kuronga zvinhu zvemura yepriority zvinoanzira zvinhuamagetsi mukati
foni yenyu iri kumboita ichidzima vakuchera asi rambai muri parunare titambire mumwe mudare apindawo zvakare pachirongwa we are now joined by Mr. Precious Shumba, who is the director of Harare Residents Trust. Welcome to our show, Mr. Shumba.
Thank you. Good evening.
Welcome. Thank you. We are discussing about the fuel shortage and the load shedding. And as residents, we understand you are not happy, especially with the arrangement by the power utility company for making sure that you are deprived of power for at least 10 hours a day despite paying for the electricity through the prepayment plans.
Yes, you see, the majority of the people who have prepaid electricity meters pay in advance to the Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company in anticipation of a consistent supply of electricity paid for. Unfortunately now, the majority of the households who have paid to ZESA have to endure on average 5, 6 to 7 hours daily without electricity. That is most unfortunate as it increases the burden of energy consumption at household level. Think of a family who has paid, say, $40 for their electricity for that month in advance, in anticipation of electricity, and it's not there. They have to buy paraffin, they could also buy firewood, they can also buy gas. But these three other alternatives are not readily available to the ordinary person. So it means that instead of using averagely $40 a month, they have to spend probably another $50 purchasing alternatives. That the cost of supplying power at household level rises to around $100 or $110 every month on top of the electricity that has not been supplied. So the argument that is always been raised by ESA is, okay, when people have paid and they have not used it, it remains their electricity. They will still access it when it is switched back on. But that's most unfortunate because in a month, the cost has doubled. So it means that life becomes more difficult for the ordinary person. So most residents have purchased probably meat, they stocked it in their fridges, and in the absence of consistent supplies of electricity, the residents are losing what they would have bought in anticipation of a constant supply of power.
Mm-hmm.
So to us, we feel that the power utility has not been honest with electricity consumers. They have not been consistent in their messaging about the exact situation. Their explanations and justification.
Thank you so much. Vashumba Rambaya muri parunare tingotora mwe muteereri. Thank you so much.
Lo mlaleli lapha ecingweni jonga kuthiwa ngu Ede wa kunjani mnumzana?
Ngiyaphila njani la?
Siyaphila ngumama. Isibongo sakubani mama?
Ngizakodiwa.
Oh, ngudewa. Aha, siyabonga madewa ungena kuhlelo. Usixhuma ngapi wendawo?
Ikwantuthu.
Aha. Unjani umuma kwantuthu khona ngapha?
Amagesi yiwo ahluphayo atholakala.
Yebo kithi. Ungathi kuliphazamisa ngayiphi indlela manje kuhamba kwawo?
Asikwazi ke nabo anti amagesi siyathola. Nathi sithenga lapha amagesi, anti sithenga imali. Kumele babhadale amagesi abantu.
Ngithi empilweni yakho madewa, ungathi ukuhamba kwawo, ukungabi khona kwawo, kukuphazamisa ngayiphi indlela?
Ngawulamafriji anti akukwazithengo jaliseezidura uyakuthengewa phaka efriji amagesi angahamba kuse sefrijini ziyawonakala.
Mhm.
So utata ahamba amagesi akho 4 days.
Isikhuluma nje akhona kumbe kakho?
Akhathetha khona ekuseni ahamba.
Yeba kithi. Se lipheka ngani manje nxa engekho? Lingena iganga lidinga inkoni kumbe ziyathengiswa?
Le mali yathenga ilekuzeni imota ihlala izenkulu.
Zithengiswa ngemalini zona?
Ezami ngazithenga kudala $15. Khathesa angikwazi ukuthi ngisebenza malini. Zomiso zonke sezigula sabangeni.
Hayi, siyabonga madewa ngokungena kuhlelo.
Orit, alanibonisi.
Abo ndi amaidewa vari kubulawayo hanzi takurara mane kubika neuni kunoko. Saka ndafunza kuti dziri kutengeswa mari hanza dzangu ndakazitenga kudhara ne $15.
Kuti zvinhu zvakwira.
Yeah, hanzi.
But it ntunga it reminds me of a project yakambo thrive. Yeja trofa. What happened?
Yeah, that's almost laughable because if you look back, there are so many projects that the government has pursued before, and instantly you cease to hear about them. And you talk about the solar farms.
Yes.
They touted so much in the past 2-3 years. Right now, there's nothing about it.
Yes, and that was the Gwanda, and then there's one.
And the controversial Chivayo Gwanda project.
Yes. Maybe Mr. Swindy can help us there. Mr. Swindy. Hello, Mr. Swindy.
Yes, I can hear you.
Yes, you know, we are talking here about the Jatropha project. Do you have any idea what happened to that? Because that was one of the alternative sources of fuel that the government was promising to make sure that things are okay in Zimbabwe. Many farmers got that Jatropha seed for free, and they are now stuck with that.
Yeah, true. In fact, as we are saying, that we have a challenge in Zimbabwe, that we have got the government that will announce things and promise people heaven on earth, and in the next day they forget about the product, about the same product or the same project they're talking about. I think even those who are talking about that program or that project, if you ask them today, they may even run away because they've got no answers to it.
Mm.
So really, it's an interesting issue that we are really talking about, but we believe that if they were sincere and pursued that possible project and they put enough resources and everything, possibly we'll be talking about something else. But to us, those are resources again that were wasted. Those initial resources wasted because if you give people seed for free, you say they must do it, you see nothing happens and nothing is done. And at the end of the day, they answer the citizens of this country because to us, we believe that that was our mind to say that what happened to it. I do agree with you that I've got no idea about what will happen with that thing, and I've got no trace of it. Neither do the same farmers can tell us what they did. I think they're also in the dark.
I know. Mm-hmm. Maybe Mr. Kuchera is an economist. You can help us there.
As I said, we have a NATO government. NATO, not the European non-aligned treaty organization, but NATO is a no-action, talk-only government. We like big announcements and big conferences things, but in terms of implementation, unfortunately, we are very much lacking. So we find ourselves in a situation where you promise people a railway line, which you always relaunch during election time. We actually operate in election cycles, which is one of our problems. So we have all these projects. I think on paper they are there. The Minister of Energy is waiting to unleash them to the people, but they are just waiting for 2022. So that at least the party will have something to talk about in 2023. So this is the challenge that we have with this government. But I think, you see, what is more important and critical, which we are losing sight of, is that the economy operates on hours of production. Now, if you are spending hours in queues of fuel, if you are spending hours not able to generate electricity for your business, the economy is eventually affected. So these things may look and seem as if they're a household problem that Comrade Shumba and Comrade Chiwindi, as leaders of residents associations, are talking about to say, now our chicken has gone bad and what our pork that we bought has gone bad. But the real key issue is that also the economy in itself will be affected. And it will be affected big time because we have now a situation where we are losing productive hours. And the other thing, finally, is that our problem is corruption. The reason why some of these things are not taking off is there is money set aside. We give it to one weak male chief who does not have any idea of how to do these things, and then that money is abused or misused. So this is also then the other problem, corruption. We give money to people who don't know, who don't have even an idea of what they are doing. Now we have a situation, to give you an example, at Sinara. We bought gyms for our chief executives of Nara. Maybe after thinking of how much to allocate to every road, they needed to go and relieve themselves. But we even pay subscription for gyms for them elsewhere. These are public. So I'm saying we because it's the taxpayer who is doing these things. Eh? So it's said that we are not even bringing those culprits to book. There is no, we don't care about efficiency. All we care about is what do we want to do, and we don't care about efficient use of resources. So now we even have 50,000 to allocate for people for their head. Stronger dialogue on the Mari, why for a baba shop to a manager's Nara. Nantunga. Ntunga ndiye anenge achindigera musoro kuti zvaita 1300 chita mari.
Thank you there, Mr. Kuchera. Esikhangele imbiko lapho esithunyelwa ngabalaleli kulo Muzi Ncube. Uthi yena Zimbabwe has an abundance of uranium deposits to alternatively build a nuclear power station, which is a clear winner on reliability and protects the environment more even. In Zimbabwe, uranium prospection and exploration is being performed by AfriSino Mining Resources Limited and the Zimbabwe Mining Development Corporation. Can Zimbabweans get an update on these developments, please? So that we know how far this exploration has gone so far. That's Muzi Ncube there. And I must hasten to say that the other project, Jonga, is, remember the government once told us that they had discovered diesel oozing from
Chinoy,
a rock
in Chinoy.
In Chinoy,
yes.
And it's quite a diesel by Chinoy.
So my project is ready for you.
That was
precious. Regai to both. Wapunawa precious shumba kuti wa shumba. Precious shumba.
Hello.
Yes. Nguwa ziriku varwa magetsi dzaziswa idzi. Inguwa dzemangwanani nekumanheru. Mangwanani ndonguwa inenge yakuenda vana kuchikoro. Kumanheru vanhu vanenge vachidzoka kubva kumabasa vana vachibva kuchikoro. Tichitarisira kuti mugwagwa munenge muine magetsi. Vaimbotaura nyaya yekuti vanenge vakaisawo magetsi esola emumigwagwa. Akazoiswa here magetsi aya zvokuti anokwanisa kurerutsawo vanhu mukufamba nokuti 5 a.m. munguva yechando kunenge chakasviba.
Dambudziko ranyanya kuitika mukati kunyanya mukati neguta reHarare nderekuti mangwanani ngwanani vanhu vari kuenda kuchikoro, vana vechikoro vari kuda kuenda kundodzidza, ndiyo nguva inenge kuchinzi hakuna magetsi. Vanhu vari kutarisana nedambudziko rekuti pese pane marobots mazhinji acho anenge asingashandi. Zvinoreva kuti tinowe netraffic congestion. Makuseni akanyanya kuipisisa nekuda kwekuti panenge pari kusangana nevanhu vari kuenda kumabasa vane nguva dzekutanga basa, ukuwo vana wechikoro vane nguva dzekuti vatange zvidzidzo. Kunonoka kuzvidzidzo ikoko zvinoreva kuti panoita dambudziko revana vanogona kushungurudzika muzvikoro zvavo nekuda kwemapunishment kunonoka kusvikira. Apa tinotarisana nenguva yekuti pagore rega rega tine vana vanenge vachinyora bvunzo dzegrade 7, dzeform 4, dzeform 6 kunyangwe nekuma university wanoda nguwa zhinji yemastudies. Saka ne problem yekuti traffic congestion, absence yema functional ma traffic lights inoti ita kuti tishike panguwa yekuti ma accidents anoyedzera. Matambudziko pakutsokera kumba zvakare mumazuva rouyira tinoona kuti congestion ya inobva yanyanyisa uye manheru acho situation yacho inobva yaita worse because vanhu vazhinji vanenge vasina kuita gadziriro yekuti tichazosangana nedambudziko rekushayiwa kwekushayiwa kwemagetsi. Saka pari zvino chikumbiro chikuru chatinacho ndechekuti government inogona chaizvo kuimbisa zvinhu zvinogona kuitika. For example, nyaya yema alternative sources yeenergy, akafanana nekuti tine solar here, tine zvimwe zvinhu zvingawandudze kuwanikwa kwemagetsi muwanhu. Asi tinoona kuti implementation yacho inokanganiswa nematambudziko akaita seuori. Ino ndiyo nguva yekuti pama SDGs anotaurwa neUnited Nations, Zimbabwe itoriwo imwe yenyika dzinotsinirana naizvozvo.
Vashumba, ndachikumbira mungoti gana kuti tine vateereri vari parunhare vaviri vanoda kupinda izvozvo.
Ndizvozvo.
Saka ndombokumirai, makumbira kuti muchangopinda nguva diki tombokuchengeta here tingopedza nemichirongwa?
No, chanani chinangotaura ndechekungoti nyaya yemagetsi inoda kuti government isaitarise sekanyaya kadiki asi kuti ibatane nevagari webusiness nemamwe masectors ose, kwete kuti warambe wari pasituation yekuti hawasi kuita production, nyika yogara pasi ivo vachingowimbisa kuti zvinhu zvichanaka.
Thank you so much, Mr. Shumba. You can go. Thank you so much. Ntunga tine muteereri tine vamanhanda vari parunhare hanzi. He wants to pose a question to Mr. Kuchera. You can
vamanhanda mati mune bvunzo bvunza henyu.
Makadi henyu mesetoko navabati vedare.
Aiwa tiri vapenyu
vamanhanda. Ndinotenda zvikoro paurongwa hwatiri kutaura nezvavo pazuva ranhasi. Nyika kana isina magetsi kudambirira kwayo kunotitambudzei. Zvinobata pazvinhu zvakawanda kuekonomi, kumabhizinesi zvakawandisa, nekuti magetsi ndiwo musimboti wokufamba negwara rinoitawo kuti vaya vanoda kuzoinvesta mukati menyika vauyewo vaine chishuviro chokuti vachanoita bhizinesi pasina mainconvenience. But mubvunzo wandinoda kubvunza ndiwo kuti zvamune mazano akadai iwo akanaka kudai kuti dei hurumende yanga yadai ikadai, munomboonawo here dzimwe nguva dzamunomboendewo kwana minista uku muchitaura kuti no, isu savagari nevavoni vanotarisa kuona mafambiro ari kuita zvinhu zvaa zvakadi zvinofambe makadai, as much as we are debating right now hatina munhu ari kutipindura. We have got the analysts.
Vamanhanda ndikubatei murume wamanhanda. Vamanhanda, vamanhanda, pamusoro ivamanhanda, kana mateerera show dzedu tatina magumbo live but havana kukwanisa kuya pachirongwa. Saka zvizhinji zvatiri kutaura pano mhinduro dzatinadzo ndo dzatapiwa navagumbo. Saka hatingati hurumende haina kurepresentwa mushow dzedu dzanhasi. Asi kana mune mubvunzo kuna vakuchera ngoti idimu nekuti tine vamwe vateereri.
No, it's okay. Ndofunga ndanga ndisina kunge ndanzwa hangu kuti mambeta ndamboti breakdown mbichana pane pandambopata ndikamboendawo kana ndida kunotora mapepa. But in any case ndanga ndichingofeva ndanga ndichingoshuvira kuti in future kana chidhibheka zvinhu zvinobata upenyu hwedu isu vanhu ende pamwe chete nehurumende, ngakuve nemunhu womuhurumende anobatsira vanhu kuti hurumende ine urongwa hwakadai and what is the way forward.
Ndozvatiri kutaura vamanhanda, ndozvatiri kutaura vamanhanda kuti tinogona kusawana, we may not have the opportunity kuti tiwawise for the government representative, the economist, the consumer tivaise pachirongwa at the same time. That's why tichitikana tikawana mukana na minister pashow yedu tinovataudza toita recorder for the show, but vanogona kusazokwanisa kuya pa live talk, but still mhinduro dzamune muchibvunza tinenge tine mhinduro dzataita piwa na minister pamubvunzo yenyu. So for that it's covered.
Ndofunga kuti ndinenge ndaibatana pauro, saka ndichiti ndambotera skill ndangozobatira hapo pakati nekutaura kwa kuchitaura masimba kutaura kuti maprograms avari kutaura kuti mamwewo hurumende inoita yakaenda norutivo iwo achingaona rutivo namaonero anenge achiita. Ndopana ndati kana denga vanga varipo vari vese tingadai totobvunza kuti pona iminita ini sehurumende kufamba kwamini ako moda kuti zviitwe sei. Ava maekonomisi vachiti aiwa mukafamba negwara iri hatina kwatinosvika, then povanokubatsirana pobuda negwara rimwe chete rinoita kuti zvifambe nemukana wakanaka unobatsira vagari vese vari muzimbabwe.
Tinotenda vamananda nguva dzati kana tinotenda, regai timbotora mumwe mutereri zvakare. Wakadi ako mutereri?
Hala, ndofunga nhare yadona. Aiwa, zvisinei nekuti vanga vambotibatei kwekanguva, ndofunga vaona kuti kana vari kuti ari kola wekuZimbabwe anzi data yakakwira mutunga. Saka ati aiwa, ndanga ramenda kabata. Asi zvisinei, regai timbonzwa kuna vaSwindi.
Nemzana Swindi, uko necingwe?
Ngona.
Aha, angazi tifoni kabani le esiqhumile kodwa we have 4 minutes remaining on the clock. Kuqhutshekelwe phambili njani, lungalungisiswa njani lolu daba? Kusiphi umbono wakho amazwi amazwi akho okugcina?
Well, amazwi ami okugcina yikuthi siyananzela ukuthi eZimbabwe lapha sila khulumisana okuthile kuma-political parties wonke, besifisa ukuthi ngokubona kwami ngibona ukuthi ngama-political parties bayahlangana bonke bezama ukukhulumisana bedime lolu hlupho ukuthi bebone okungethana njani bangaliqeda njani. Njalo la ngapha futhi e-Tripartite Negotiation Forum yala iqakathekile, engenisa uhulumende, ingenise izisebenzi, ibuye ingenise abaqhathi kumbe abe-business, bakhulumisane khonaphana bayiboni kanti indawo le bengayibamba njani, ngoba sibona ungathi nxa omunye engagijimete siyala, omunye egijime siyala, omunye egijime siyala, kuzokuhamba. So-ke ngibona ungathi yiyo indlela. And ngakukhulumisana la abezembusazwe ama-political parties, kungena amaphathi wonke ikakhulu nala makhulu, ungakhangela o-MDC, udanzele o-ZANU PF basezikhundleni, la wonke ama-political parties la bafaka amakhanda ndawonye kuzenza ukuthi la abantu abangancethi ilizwe lethu ngama-investors babe le confidence engxa bengabuya forward ukuthi ngxa bancedise ukuthi bakhiphe ilizwe lethu kudala esiphakathi kwalo.
Siyabonga mnumzana Swindi. Vakuchera, tipei manzwi enyu ekupedzisira.
Isu Zimbabwe ndedu twose hatinei nekuti tinobva kubato remashicha kana bato rematamba. Ngatisaona Zimbabwe mumaziso emapato kuti yorevebato iri urevebato iri. Ngatipananei masano, ndochekutanga chechipiri, ngatironge tese. Kana tine dambudziko hurumende ngaitaure vakomana, taitawo dambudziko pakati, tokumbirawo kuti tinge tichishanda tose tichibatsirana. Izvi zvekuti yo nekuti yo urikwa mashizha yorekupi wekupi uri mombe yori jongwa, asi ndozvaita kuti tirambe tichidzokera kumashure. Iko ngatishandirane kamwe Zimbabwe ndedu tose. Tinoakutiti vari kutonga neisusu vatinenge tisatitaona mukana wekutonga kuri kuti tinoda kutonga, ngatishande tose. Zvanga zvitaurwa navo manhanda kuti ngatirambe tichicreata mikana yakadaro, hurumende ndo ine mukana yekusvisa mikana yekuti ticreate mikana yakadaro. Nemiwo kunepenyuro tigare pasi tese tionesana nekuti Zimbabwe yachona ndeyedu tose. Isusu nevari muhurumende, kana Zimbabwe ichinetsa zvinonzi kuZimbabwe ndokusiri kushanda, hazvinonzi hurumende chete.
Thank you there, Mr. Kuchera zvadaira jonga, and I would like to say thank you to our guest, Mr. Masimba Kuchera, economic analyst, Ambrose Swindi of the Bulawayo Progressive Residents Association, as well as Mr. Precious Shumba of the Harare Residents Trust.
Tichitenda wa vatereri, wanga wachi wona nekutewera chirongwa chino. Niva kwaniswa kupinda mchirongwa. Tunoti rambaye maka tigira Studio 7 chirongwa ndezwe enyu. Zita andini jonga kandemiri, mwara rakanaka.
Elami untunga milinko, mom.